Vachitaura neStudio 7, amai Catherine chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo baive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparurwa zviri pamutemo, urongo wekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Hatina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temu yacho pakanzi tisasvike kumba kwacho wanga wakaungana kuikoko for safety. Vabva vati padhuze nepamba pangu paita rani, yezvanotefu, saka tinoda kuti tikabva kupolisi. Zoenda wakanharari yacho yapera toona kuti zvinenge zvakamira sei but pane vari kutenderera weduwo vebato redu vanga vachibatsira kuti varisa pamba vari kuti dai maita something zvekuti muite mumovha unoti hapasi sesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzevanhu
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu rehunyani mudare reparamende vakamirira bato reccc valove more chinoputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo.
Tinozviziva kuti kana zano ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu. Izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vaakufunga kuda kutiitira violence vari kushungurudza mudzimai vari kushungurudza munhu anoda kumira sakanzela asi izvi hazvitidzosere kumashure. Vanhu vanovhota ndivo vari kutayewa imimi setripc hamugoni kudzokera kumashure.
Asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yehunyani mudare reparamende vakamirira ZANUPF vatongai Munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi.
Ndinoshamisika vanhu vachinzanzi vanodzingwa mudzimba. Iye amukutaura iyi aimusi anenge amacriminal elements anenge akuitika but hakuna kana munhu wana akarwirwa zvematongero enyika kuhunyani. Vandikutokwikwidza navo vanuna vangu vana kumbula tovato nemabhizinesi muconstituency tetinavo everyday.
Mutauriri wemapurisa ezrp mudunhu reHarare Inspector Lakmore Chakanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuhunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese Assistant Commissioner Paul Nyati.
Batai vanyati but ndinenhangu ndandisandaizwa but ndinogona kubata vanyati.
Asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo. Sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava.
Kuti sarudzo yedu izonzi haiwa yanga iri free and fair ndokunge environment yacho yanga iri also peaceful pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa. Zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga asi mutungamiri weccc vaNelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambonyikidze vavari kukwikwidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba saka vanoti vavanoda kuti vavhotere vamwe vanga vatengera doro vamwe vanga vapa chikafu ivo vanenge vavhotera vanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye vofunga kuti tifadzengana wedu ngatione tichiita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye zvinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kunyanya vebato rinopikisa reccc kuri kuramba kuchienderera mberi uye vatsigiri vezanupf ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira ccc kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.